wangu kilipa dambudziko guru kuzvikurusa maringe nekuwaniswa kwemvura sezvinozikamwa nevanhu vose nyika iri panguva yedraught hakuna mvura yakakwana iriko iko zvino tine madhamu anoti harava neseke haachakwanisi kuburisa mvura yakawanda izvo zviri kusakisa kuti tinge tichichenesa mvura kamwe chete kuPrince Edward pasvondo zvova zvaafecta nzvimbo dzinowana mvura kubva kuPrince Edward Water Treatment Plant. Touyazve kuMorton Jeffrey, tine dambudziko rekuti mvura yatinochenesa pazuva yambotidzikirei zvikurusa. Izvi zviri kubudikidzawo nenyaya yekushayiwa mari yokunze yokutengesa mishonga yakakwana. Kana tisina mishonga yakakwana, tinoti mishonga iripo iyoyo toisevenzesa zvekumbunyikidza kuti tichenese mvura shoma, tikwanise kuti vanhu varambe vachirarama. Tisingachenese mvura yakawanda, asi tichenesa mvura shoma maringe nemushonga unenge uripo. Zvova zvakonzeresa kuti vanhu vange vachishayiwa mvura muchinguva chino apo tichitarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa kuti mvura ingawanikwa yakawanda sei kubudikidza nekuwana mishonga yakawanda. Asi uko kunenge kwaita madraught kuzokaita sana sekene naharava demu tenge taakutongoisa kuna nyadenga kuti dai vationawo mvura yanaya yakawanda madhamu aya pana mvura inokwana.
Iyi nzvimbo dzipi dziri kusangana nedambudziko iye zvino vachidemu?
Kana patongosvika panguva yatiri iyi yekuti mvura yashoma zvinenge zvaakutobata guta rese kuti kune mazuva asingachawaniki mvura kune dzimwe nzvimbo yomboendawo kune dzimwe nzvimbo mazuva mashoma oro maava mashoma kuti vanhu vainenge yambouya vanhu vambotichereredzerei varambe vaine mvura vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Ndezvipi zvamungataurirawo vateereri vagari vemuHarare pane ino nguva kuti vange vachiita nokuti tinonzwawo kuti mvura yemumabhohoro iri kunetsawo zvakari kuwana?
Chatinotaurira vagari ndechekuti mvura yatawana iyoyo ngatiishandisei zvine ungwaru. Ngatisapfachura mvura yatawana tikageza toisawo mabhaketi tozosevenzesa mumatoireti. Kana tichigeza motikari tisageze motikari nemahosipaiti. Tichigezawo motikari tikaisa mvura mumabhaketi asina kunyanya kuvharisa aishoma. Kana tichigeza mvura tisageze nemashawa tise mvura mubhaketi. Tisageze mapureti mvura ichingopfachukira nokuti iripo iyoyo haisi kukwanira navanhu vese vari muHarare.
Rimwe dambudziko rinotaurwa nevagari vachidemendere kuti havaziviswi mazuva anenge achiuya mvura munzvimbo dzavagere zvokudai vaiziva vaigara vakacheredzawo migoro nemabhavha. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Hongu iro dambudziko tatoriona tiri kutorigadzirisa. Chatingati timetable yekunge ichienesa mvura kunzvimbo dzakasiyana siyana yatopedza kugadzirwa. Manje manje tinenge taakuchiendesa pese patinotaura nevanhu pasocial media, kumaredhio, kumatv kuti vanhu vange vachiziva kuti kwavo mvura inouya mazuva api kuti vakwanise kunge vachichereredzera mvura. Tine urombo zvikuru nedambudziko riripo iri asi tinotokumbira kuti vanhu vanzo vangatinzwiwo urombo nekuti izvozvo tiri kutosvikanawo muhara dzedu kuti kuzvino vanhu voita sei.